WZTC. Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 10 mbudzi November 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vaviri vanobviswa parimand mushure mokupomerwa mhosva yekuisa paWhatsApp mifananidzo inoita semutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vasina kunyatsokusimira. Sangano reMisa Zimbabwe nhasi riri kuparura gwaro rinoratidza zvakabuda muongororo yezvakaitwa neCOVID-19 kuvatori venhau. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Murume nemudzimai wake vakabviswa parimandi namagistrate Takudzwa Gwazemba mushure mokutadza kwavo kumiswa mberi kwedare redzimhosva kwenguva inopfuura gore. Sarudzai Ambiri Jani naRimemba Simbarashe Ncube vakasungwa muna chikumi gore rapera vachipomerwa mhosva yokuzvidza mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa mushure mokuisa kwavo paWhatsApp mufananidzo waiita savamunangagwa vasina kunyatsokusimira zvakanaka. Vaviri ava avo vange vachimirirwa negweta rinoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaPatrick Tererai vanga vari parimandi kwemwedzi gumi neminomwe. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda mudunhu reTexas muAmerica vaKenneth Masie vaudza Studio 7 kuti vachuchusi venyaya iyi vange vasina umbowo hwaigona kuti vaviri ava vawanikwe vaine mhosva. VaMasie vanoti mutemo wakashandiswa pakusungwa kwaJani naNcube hakuenderani nezviri mumutemo, vachiti sezvo tatarisana nesarudzo dzemuna 2023 tichaona mutemo uyu uchishandiswa zvikuru pakuvhiringidza vanhu.
Vaviri ava vari kupomerwa nyaya yokuti vakaposta mapicture paWhatsApp aisora vamunangagwa. Kunonzi mapicture aya anga akaiswa fesi ya Mnangagwa ichiita senge vanga vasina kunyatsokusimbira zvakanaka. Saka kuri kunzi izvozvo zvavakaita kwanga kuri kupara mhosva, ndosaka vakasungwa.
Chii chakakonzera kuti mhosva yavakanga vachipomerwa iyi itsakatike kudare?
Haizi mhosva, tichitaura segweta. Inyaya yatinoona seinombunyikidza marights evanhu ekucommunicator, tingati kuisa free communication information. Inyaya yanga isina musoro kubva pekutanga, and kuona sekwatinoita ndiko kuti umbowo chaiwo chaiwo hunosimbisa nyaya yekuti inzi ive iri nyaya ingainzi kuti vabatwa nemhosva panga pasina.
Tingati ndizvo zvimwe zvakakonzera kuti vachuchusi vasaenda mberi nenyaya iyi.
Tobva kudaro because vachuchisi pavanotora nyaya vanoda kutora futi anonzi ma-witness statements, and uyezve vanoda kuongorora futi iyo nyaya yacho semanyorerwo akaitwawo mucriminal code, kuti ingave nyaya here yakasimba yokuti magistrate vangape mutongo wokuti ava vanhu vakwanise vachibhadhara faini kana kuenda kuchera.
VaMasie, mungangotiudzawo zvishomanana pamusoro pemutemo unorambidza kuti zvakadai zviitwe kumutungamiri wenyika?
Uyu mutemo uyu uri mugwaro rinonzi criminal code yekuZimbabwe, and section 33 inotaura kuti munhu anokwanisa kupara mhosva yokuundermine authority ya president. Zvinova zvokutaura pachishona tingati kuundermine simba kuonekwa kunoitwa president nevanhu. ende uyu mutemo uyu kubvira kudhara wakagara uchipokana ne yatingati constitution ya Zimbabwe inowa freedom of expression. Uyezve uyu mutemo uyu unopokana zvekare nemamwe kodzero dzine vanhu pasi rese yatingati ma fundamental freedoms. Ende uyu mutemo uyu mutemo wokuti nangwe kuchinzi wanga wa vanhu vanga vaendeswa kudare vachitongerwa nyaya iyi magweta anga chaitora nyaya iyi achiendesa constitutional court achitaura kuti aiwa vanhu havana kuparamosa plus mutemo wacho iwo section 33 unopokana zvekare neconstitution. Saka uyu mutemo wakagara uripo kubva kudhara ende mutemo wanga uchigara uchishandisiwa kusunga vatingati vanopokana nehurumende. Ende mutemo unoshandisiwa nechero munhu zvake anenge asotewa kana kuti arwadziwa kana kuti anenge achida kuti nechishona kufixa umo munhu anenge achionawo maonero epolitics zvakasiyana naye zvokuti anogona kungonoreva kumapurisa kuti uyu munhu anga achiita izvi anga achitaura izvi pamusoro papresident ende munhu anokwanisa kusungwa nemutemo uyoyo. But magweta sezvataona nhasi human rights Zimbabwe so human rights agara akasimba panyaya idzi zvokuti pakangoita munhu angosungwa vanongoenda nadzo kumataredzi mosva ende nyaya idzi hadzisumuki.
Dene tinzi yakaenda kumataredzi mosva nyaya yakaita seiyi inogona kuti munhu avharirwe mujere kwengo yakadi?
Nyaya iyi inokwanisa kuti munhu avharirwe mujere kwe 1 year kana kuti anokwanisa kubhadhariswa fine but mutongo wacho unongogumira pagore chete 1 year.
Avo vange vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda mudunhu reTexas muAmerica vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu 31 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine 600 ane 61 4691. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachitanga vava zviuruzana zvine 33 zvine 242 133,242. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakange vave 300,333 zvine 492 3,393,972. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave 260,661 zvine 2,661,887. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu 10,000,000 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Zvichakadaro imwe nyanzvi mune zveutano inoti kunyange hazvo hurumende iri kuti yakatenga nhomba yekudzivirira COVID-19 inokwanira nyika yose, chiri kudiwa pari zvino kuwedzera nyaya yedzidziso kuti vanhu vabude neuwandu hwavo kunobayiwa nhomba iyi sezvo uwandu hwevanhu vari kubayiwa huri kuramba huchiderera zuva nezuva. Mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vanoti kunyange hazvo hurumende iri kuti nyika ine nhomba yakawanda, nhomba iyi inofanirwa kugoverwa zvakaenzana kumatunhu ose kwete kuti igowanikwa muHarare chete. Mashoko avarusike anotevera mashoko akaziviswa nezuro negurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mtsvangwa ekuti hurumende ine nhomba dzeCovid-19 dzinokwana uye kukurudzira vose vasati vabayiwa nhomba idzi kuti vabayiwe. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri navarusike.
Hongu tiri kunzwa hurumende iri kutaura iyo kuti pari zvino yakatenga nhomba kana kuti madosis anosvika iwo 20 million tichireva kuti sezvo Zimbabwe paya 2 doses 20 milioni inenge ichikwanisa kubaya vanhu vanosvika mamirioni 10. Asi dambudziko ratiri kuona pari zvinoizvi nderekuti vanhu vari kuzengurira kana kudududza kuti vauye vazobayiwa. Nhamba yevanhu vari kubayiwa pari zvinoizvi iri kuramba ichidzikira, zvichireva izvo kuti pari kutodiwa mabasa edzidziso. Vanhu ngavarambe vachipihwa dzidziso yemakoshero ekuti vanhu vange vachibayiwa nhomba. Tiri kuona zvaakutoitika kune dzimwe nyika, kwaakuita atinoti mamutants Delta variant, ayo aakutokonzera kuti vanhu vakawanda kune nyika dzakaita sana Russia, nyangwe even vana UK, makesis avo taakuona ari kuramba achiwanda. Saka isusu sekuno munyika medu veZimbabwe dai takurudzira mabasa edzidziso, vanhu varambe vachikurudzirwa kuti vauye nehwandu hwavo vabayiwe, sezvo hurumende ichitaura kuti nhomba iripo.
Muri kugutsikanawo here nemagoverwo ari kuitwa nhomba mumatunhu ose emunyika, tichinzwa hurumende ichiti nhomba iripo inokwana?
Ngapagadziriswe basa redistribution. Haisi nhomba yekungouya chete kuti igare muHarare, aiwa, ngaiende kunogara vanhu, ngaiende kumamisha, ngaiende kumaresettlement, ngaiende kumapurazi, ngaiende kumamaini, kuitira kuti vanhu vari kuenda kumakiriniki nzvimbo dzakasiyana siyana idzodzo vakaenda vachida kunobayiwa nhomba inge ichiwanika, kwete zvimwe zvatiri kuona zvekuti munhu anosvika pakiriniki onzi nhomba hapana, iyo nyika ichitaura kuti ine madoses anosvika iwo 20 miriyoni, hurumende ichitaura iyo kuti tatenga nhomba yakawanda asi vanhu vacho vari kubayiwa panhamba yacho tinongoona iri kuramba iri pasi.
Asi panyaya yedzidziso, Varusike, pane zvingapfuura here zviri kuitwa iye zvino nehurumende? Tichiona kuti mapoka ose kusanganisira nesangano renyu imi muri kuitawo dzidziso idzodzo.
Pari zvinoizvi ndingangoti pakanyevenutswa malockdown restrictions, tiri kuona kuti veruzhinji vari kuvarayirwa zvakanyanyisa. Tiri kuonawo zvekare nyangwe ivo vatungamiri vakavenyanya vemapato nezvematongerwo enyika, tiri kuona zvinoizvi vari kungounganidza vanhu vachityorawo zvekare mitemo iyoyo yakaiswa nenyika, vachitodarikidza mwero gwenhamba iyo inenge yakatarwa nehurumende. Saka nyaya yedzidziso haifanirwa kungomira, vanhu ngavarambe vachipihwa dzidziso yekukosha kwekubayiwa kwenhomba.
Mukuru weCommunity Working Group on Health vaita Rusike vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mangwanani anhasi, sangano rinoona nezvekodzero dzevatori venhau reMisa Zimbabwe richaparura gwaro raro rinoratidza zvakabuda muongororo yarakaita pamusoro pezvakaitwa neCOVID-19 kuvatori venhau nekushambadzwa kwenhau. Sachigaro wesangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe chapter vaGolden Maunganidze vaudza Studio 7 kuti ongororo iyi yakaitwa munyika dzemuSadak ichitarisisa zvikuru munyika dzeZimbabwe, Zambia, Malawi, Botswana, Lesotho neTanzania. Vamaunganidze vati COVID-19 yakakonzera kupinduka kwebasa rekutapa nhau nemashambadzirwo adzo pamwe chete nemashandisirwo anoitwa nhau.
Sesangano reMedia Institute of Southern Africa kana kuti MISA, tiri kuita tsvagurudzo yekuona kuti denda reCOVID-19 kana kuti dziwa mupengo radai kushungurudza pasi rose rakakanganisa vatori venhau zvakadini.
Makaita tsvakiridzo iyi munharaunda ipi?
Tsvagurudzo yatakaita inobata nyika dzakawanda dzekuzasi kweAfrica kana kuti dzekuSadiki, kunova iko kwatinoshandira zvizhinji, dzakafanana naTanzania, Botswana, Zambia, Zimbabwe nedzimwe dzakadaro. Saka muongororo yedu ndingangoti zvizhinji tichazviparura kana kuti paticha official launch yereport musi wechitatu.
Vamaunganidze, zvimwe zvamakawana mutsvakiridzo iyi ndezvipi?
Vatori venhau munyika zhinji dzandataura idzi dzemuSadik vakakanganiswa zvikuru nedenda redziva mupengo iri, rakawanikwa richitibata tisingafungiri, rakawanikwa richikanganisa kunyangwe nzira dzaitorwa nadzo kupepetwa nekubudiswa kwenhau masaisai. Vazhinji vedu vakarasikirwa nehama nevadikano vavo, vamwe pakati pedu vakatisiya, vanova vanhu pamwe vaiva vataiti makey pillars mukutorwa kwenhau, mungava muno muZimbabwe nemunyika dzakasiyana siyana. Tinoona vatori venhau vaiva pamberi, kana kuti patinoti pamaforefront pakutsvagwa kwenhau. Vamwe vaizonobatwa nedenda iri, vamwe vaizokonewa kurikurira vobva vatisiya. Saka zvinhu zvakatikanganisa, zvinhu zvakatishungurudza. Nzira dzekutorwa nadzo nhau dzakachinja. Mashandiro ataita, vamwe vaakushandira kudzimba, uye kutumirwa kwemasaisai, kutumirwa kweinformation kwakachinja. Vamwe pavaibudisa bepa nhau richinoverengwa riri bepa mbune, iko zvino munoona kuti pane zvinhu zvakawanda zvakakanganiswa, pane zvinhu zvakawanda zvasiyana nemashandiro ataita. Saka ndingangoti kuuya kwedenda iri kwakatisiya tava pane imwe nzvimbo yakasiyana neyataiva. Asi sezvandambotaura kuti takaita tsvagurudzo, zvinhu zvizhinji zvinoda kuti zvotaurwa pazvinopakurwa. Saka tinopakura zvakabuda mutsvagurudzo yedu nemusi wechitatu. Kana tichinge tadaro, zvichava pajekerere kumunhu wose kuti akwanise kuziva kuti zvakasvika to what extent. Asi sekuziva kwenyu, MISA isangano rinogara richiita tsvagurudzo dzinogutsa, dzinozadza mukombe, ndo zvatakaita ipapa.
Avo vange vari sachigaro vesangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe chapter, vaGolden Maunganidze vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, hurumende inoti ichawedzera mari yemihoro vakuru vezvikoro zvichienderana neuwandu hwevadzidzi vanenge vari pachikoro. Vakuru vezvikoro zvine vadzidzi vanopfuura zviuru zviviri vachawedzerwa zvikamu makumi maviri nezvishanu, 25% kubva muzana. Vane vadzidzi vari pakati pe 1500 ne 1999 vachawedzerwa mihoro yezvikamu makumi maviri kubva muzana, 20%. Vane vadzidzi vari pakati pe 1000 ne 1499 vachawedzerwa nezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana. Vane vadzidzi vari pasi pe 1000 vachawedzerwa nezvikamu gumi kubva muzana. Vatevedzeri vevakuru vezvikoro nevarairidzi vanzi havana chavanowedzerwa. MuNewsday makare, vatsigiri veZANU-PF vakarwisana nevatendi vechipostori mushure mokuedza kwevatsigiri veZANU-PF kutora nzvimbo dzekutengesera dziri pakati pemigwagwa yeJoshua Nkomo Street kusvika pa5 Avenue muBulawayo. MuChronicle, chiremba vaive nemukurumbira zvikuru Dr. Selma Muriel Falala, avo vakashaya zvandirapera mutsaona yemotikari varemekedzwa neugamba hwenyika. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadiko vana wande pastudio 7 apo nevamwe venyu. Inoda kumbotaura zvishoma zvangu kuti taurawa nemasanctions neMDC Alliance. MDC Alliance hakuna kwainoenda, inongonyepa kuti vane vatsigiri vari kungotora vanhu vavo voenda navo ikoko, vondovaisa ikoko kumaruwa. Kumaruwa tivhoteri tsvina. Tatonyasa kuzviziva kuti MDC hapana zvainoita. MDC haigoni kushanda, ndiye inotiurai nenzara. Vanhu vakuvara, vanhu vakuvara. Nda
mangwanana akanaka mukomata anonoka wandi mamukasei pastudio 7 vateereri. Ndinofara stereki nezvinoitwa nestudio 7. Maratidza kuti hamuna divi ramakarerekera, munopleya maaudio ese. Pane wezano aichema chema nezuro kuti aya maaudio ezano asi kupleyiwa nhasi yapleyiwa munopleya maaudio ese chero munaitaura rake zvinhu zvisina basa zvisina umboo ungati vanhu vemdc vari kuchemera kuti masanction ngaagare umboo hwacho ndehupi masanction anoendera nokuchorwa kwekodzero vanhu vemdc vari kungochema chete kuti kodzero dzevanhu ngadziremekedzwe kwete kuti masanction ngaagare saka iwewo tikanzi tiri kuchema kuti masanction ngaagare agara ndehupi umboo hwaunahwo vanhu vezanu dzidzai kutaura mapoints mafacts amunoumbowo kwete kungotaura tenda hangu ndini ashmohol
makadi zvenyama dzadiwa indetwa nelsoni madande ndinobata ndiri kumasvingo province ndiri memba yemdc ndiri kuchiredzi hama dzadiwa ndinokumbirisawo kuti munhu wese ngarejista kuvhota munhu akarejista kuvhota zvinokwanisa kuti musi wacho wekuvhota tinokwanisa kupinda zvakanaka pasisina zvinonetsa saka izvezvi ngatibatsiranei hatite mwoyo murefu tine hama dzadiwa tine mashamwari edu akatadza kuenda kuzvikoro asi vakwanisa makore ekuti vakwanise kuvhota vasingakwanisi kuverenga nekunyora ngatiite mwoyo murefu tiite pamwe chete tikwanise kuvabatsira tikwanise kuita mwoyo murefu tivabatsire vakwanise kuzoziva kuti zvinofamba sei nekuti hatidi zvinhu zvinozotikostira tinoda kuti tikwanise kuhwina zvisina mubvunzo zvisina ani naani anonatsa kupikisa vanhu vadyiwe nemathousands of chi ndatenda hangu
ei pamusoro yestudio 7 pamusoro yashamarari vese nevateereri inini ndira kutaura pamukomana uyo ari kuzviti ndiwezano ari kuti kwai mimi vashamarari vestudio 7 sei musingaverenge nenge tsamba dzemazano pf munongoona mameseji evanhu vanotsigira mdc chete shamari ndine urombo inda wakasara so unofungudza kuti zano mukore unoyu pane munhu achiri kutsigira zano here chaora chinhu chiya shamwari ndowasara wega kuzano imoo hazvotonyadzisa kuti utaure pastudio 7 apa uchitikwa he uri wezano chichi uchisapota zano izira rako iro chii chauri kuwana pazano shamwari zano yakabva kare ichingotambudza vanhu nanhasi vanhu vari kungoshungurudzika makore mangani tichingoti zano zano chaora chinhu chiya chii chakutotinhuwira ichi chakutoenda chida kutonoigwa uku kumarinda chaora chaora chinhu chiya chii kwakusekwa nevanhu
pamusoro ivashamarari pamusoro ivashamarari vestudio 7 ndinokumbira kubvunza mubvunzo wangu wekuti nyika inotongwa nenhema here sei muchiti kana mukadavidza vana vanhu vezanu pf vana mugwadi nana vamavhaza havana chokwadi chavanotaura panhepfenyuro yevanhu handizivi kuti kutonga nyika kupokana nevanhu here kana kuti kudii sei vachiti mukavabvunza vanenge vachingora hapana chavakambobvuma pastudio 7 nezvinhu zviri pachena nokushungurudza kwavanenge vachiita mutungamiriri wemdc alliance vanelson chamisa vachivatumira vanhu vatsigiri vavo vachinovagarira pamaroad blocks asi vanoramba kuti hatina munhu watatumwa saka nyika ingava nyika here kungova vanhu venhema handisi hani ndamboona munhu wezanupefu anotaura chokwadi handisi hani hangu kubva zvava mautanga nepenyuro yenyu havabvumi papapa saka ivo kana nepenyuro vachiitora sekuti ndeyemanyepo ngavachirega kutaura panepenyuro tatenda zvangu ndini fredi ndiri pacape town apa
makadii makadii vestudio 7 apa makadii ini ndinoitwawo bhaka kunokuhondevhari kuchavhanga ini ndiri kupikisana nemukomana uyo ataura makuseni kuti aiwazve masanction ari kubva kumdc kumdc ingazope masanction ko ndiyo iri kutonga nyika here yaigopa masanction kune vana vezimbabwe yavari kuda kutonga here onaika zviri kuitika muzambia kuti izvezvi purezidendi apinda iko zvino sondo harisati rapera kana mwedzi mingana hasati apera iyezvino akwanisa kudhikira kuti vana dzidzo ngaidzidze zvakamahara ndokutsvaga vanhu vemabasa mahara zvotadza kuitwawo nhaye muno muzimbabwe uchingoti pamberi navamunangagwa pamberi navamunangagwa kuvanokupei vamunangagwa vanokupei cheimimi vezano onai izvo maovheti maimboti aiwazve aiwazve isu tinoda iye munangagwa tarisaika zvamaakubviswa munzvimbo modii musa cheisungwai muende munozvitaurira ikoko ndatenda.
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaongorori vekomiti iri kuferefeta zvakaitika musi wa6 ndira paCapitol Hill nezuro vakanyora masamanisi kuvanhu gumi vaishandira vaimbo vemutungamiri weAmerica vaDonald Trump kuti vazopa humbowo pamberi pekomiti iyi. Chizvarwa cheZimbabwe chinoongorora zvematokero enyika vaDan Moyo vanoti kwava kuenda nyaya iyi kwaipira vanhu vazhinji vari kushedzwa kuzopa humbowo kukomiti iyi vachiti anenge aramba kumira mberi kwekomiti iyi anogona kuvharirwa mujeri kwemakore makumi maviri kana akawanikwa aine mhosva yokuzvidza komiti iyi.
Select committee iri kushanda chaizvo ndikuona kuti vari kupusha because izvozvi vaishuwa masapinas. Vakatanga nekuishuwa sapina kuna Bannon angari mukuru wecampaign yaTrump. Manje tazonzwa kuti vaishuwa masapinas. Saka pana Bannon aifanira kuti ange atestify pacommittee but akaramba zvake. Achisaita ma presidential privileges aTrump kuti anokwanisa kusano testify. So takamirira kuti attorney general atudze kuti anoita sei nekuramba kuri kuita Bannon kuti anoappear pa select committee.
Chiri kudiwa necommittee iyi kubva kuvanhu vose ava chii?
Vakanyatsonzwisisa kuti January 6 yakangoitika spontaneously nevanhu vakangouya kana kuti chinhu changa chakaplaniwa kutraya kuti vaoverthrowe hurumende yaBiden tongoti kuti hurumende yaBiden isacertifywe necongress. So vakanzwisisa kuti chinhu changa chakaplanwa here and vanhu vacho vakaplana because inyaya hombe iyi because tingangoti yakafanana nekuti it's an attempted coup.
Imimi vamoyo munofunga kuti vanhu ava vachaita zvinodiwa here necommittee iyi?
Zvationa kunge vachatraya kuita ndezvokuti vadrege through the court system kuti vasatongeswe panyaya iyi kuti vatestify. Saka takaona strategy yavo naBannon achiramba kunoappear pacommittee iyi. Saka manje takutomirira kuti tinzwe kuti kune vamwe vava vazosapinwa ava because I think now vakusvika 10 vasapinwa vacho kuti vacho vaudzwa kuti vauye kuzotestify kuti vachaenda here kana kuti vanongomirira kuona kuti chichaitiwa kuna Bannon. Saka Bannon kana pasina zvaaitiwa naattorney general ndofunga naivo vacharamba kuenda kunotestifya and vakaramba kunotestifya then basa recommittee iya rinobva rashaya basa because vanenge vasisina evidence yavari kutsvaka.
Chii chinogona kuitika kune avo vanotadza kuteerera zvinodiwa necommittee iyi vanotadza kuuya kuzotestifya sezvinodiwa necommittee? Chii chinogona kuitika kwavari vese ava?
Vakazoudziwa naattorney general kuti vanofanira kuappear vakazoramba ipapo therefore attorney general ane permission kuti vasungwe and from what I know macrimes vavo anogona kuti vapinzwe mujere for up to 20 years. So I think at that point vakaona kuti nyaya yaserious vachacooperate.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe chinoongorora zvematongero enyika vaDan Moyo vari parunare mudunhu reVirginia muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Umwe mukadzi nemurume wake vanobviswa parimandi mushure mokupomerwa mhosva yekuisa paWhatsApp mifananidzo inoita semutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasina kunyatso kusimira. Sangano reMisa Zimbabwe nhasi riri kuparura gwaro rinoratidza zvakabuda muongororo yezvakaitwa necovid-19 kuvatori venhau. Tashika kumagumo, echurongwa chedu cha nasi. Ivai nesuzwa kare maniru ya nasi apo tichuku undiraishi yedime na Ini, dini tanono kawande, giri Washington DC nichiti mosora zakanaka.